zvinosvodedza nekuti ukaona zvakaita Harare International Airport yopiwa zita rokuti Robert Mugabe International Airport. Apo zvetine marodhi, hapana dhorobheni muno muZimbabwe risina rodhi kana avenue kana street ine zita rokuti Robert Mugabe. Muno muHarare tinotana Robert Mugabe street kuvulawayo iriko Robert Mugabe avenue, semu kwamutare, kugweru, karoi, masvingo, chegutu, kwekwe kwose kwawangosvika. Apa zvetine university ichavakwa nemari yevanhu, mari dzestate, US$1 billion yatopiwa zita rokuti zveRobert Mugabe University.
Munofunga imimi kuchinja mazita awo kuvachiisa mazita avo zvinoreva chinyi?
Zvangoreva kuti vakutoona Zimbabwe sepersonal fiefdom yavo. Vatovaka yatingangotiyo muchirungu Mugabe dynasty. Hazvina kana kumbosiyana nezvinoitwa nemhuri yayo inonzi the Kim family yokunorth Korea, yokuti baba sekuru vacho vakatonga ndokufa, ndokuuya mwana wacho ndokutonga ndokufa, iye manjikawa nemudzukuru ari kutonga Kim Jong-un. Tiutoona kuti ndozvataa kurongerwa naMugabe.
Mungatiudzawo kuti vatsvangirai vakadini?
Vatsvangirai vari kunzwa zvakanaka zvikuru. Ndinoda kutora nguva ino kuti vateereri venhepfenyuro yenyu ino yavanhu yeStudio 7 vazive kuti vatsvangirai vari kuita zvakanaka zvikuru. Tinogara tichitaura navo, vari kupora, vari kusimba. Mazuva mashoma anotevera tiri kuona vachidzoka kumusha kuzotitungamirira kubva muuranda hutapwa hweZANU PF.